Mutongi wedare re High Court vamuna matomutevedzi vati vachapa mutongo wopanyai dare nomination court risati ragara musi wa 7 mbudzi apo richatambira mapepa avanoda kupinda musarudzo dzekutsiva nhengo idzi. Sarudzo dzacho dzichaitwa musi wa 9 zvita gore rino. Magwete enhengo dzeTCCC anoti agadzirisa mapepa ari kudara achibvisa mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiriri wedare reSenate amai Mabel Chinomona pavanhu vakakwirirwa dare. Magweta aya haana kupa zvikonzero zvekugadzirisa mapepa aya pamberi pedare ranhasiri. Gweta ranga rakamirira vaviri ava vashingirai hoko vatenda kuvatori venhau kuti vaviri ava vasisiri munyaya iyi.
Nyaya dzinorerekera kuna speaker na president of the Senate ya withdrawal. Kureva kuti speaker na president of the Senate havana mhosva yavari kunzi yaita.
Mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalos Siziva vabvuma kuti ndizvo zvaitika mudare.
Dare rataura iro kuti richapa judgment before the nomination court because munoziva kuti by election iri kunzi rinofanira nomination court kuita musi wa 7. Saka isu wahepi sebato nekuti court ichaita hand down this judgment before the 7th nekuti judgment inoaffecta zvichaitika zvakaproclaima neZimbabwe Electoral Commission.
Vasiziva vatiwo vaudza dare kuti vachavangwa havasi nhengo yebato ravo uye nhengo dzavo dzakadzingwa hadzina kumbopiwa matsamba.
Application yedu ndeyekuti aripo uyu ane mandate here yekurikola mamembers of parliament and iye ndiye secretary general here wemovement ino and onus yanga iri paari iye kuti ataura kuti aiwa ini ndini secretary general zvamunotu haana kuratidza court kuti inini vanhu mamembers of parliament havasisiri mamembers eTCCC nekuti inorikolisa munhu kuprova kuti aiwa uyu haasiri asiza haasiri nhengo yeTCCC haana kuprova zvinhu izvozvo ndonya.
Rimwe remagweta anga akamirira vachavangu vanxovani Stole vati vane chivimbo chekuti vachavangu vachakunda.
We are very confident kuti achahwina because ndiye interim secretary general weTCCC notozikanwa.
Vachavangu vakadzinga nhengo dzeparamende 24 pamwe nemakanzura anechitsama. Panga pachinzwika nyaya iyi mudare mapurisa anga akadyarwa mukati nekunze kwedare reHigh Court anga achidzingawo dzimwe nhengo dzeTCCC pedyo nedare iri. Nhengo dzakadzingwa mudare navachavangu dzichinzi hadzina kusarudzwa nevanhu dzinosanganisira vaPrince Dubeko Sibanda vekuBinga navaFabion Munyaradzi kufa hakutizwi vekumabvukuta Fara. Asi zita ranoMatemba Sibanda wekumatebelelen South harisi pamazita evanhu vari kupikisa mumatare kudzingwa kwavo navachavangu. Vachavangu vakadzingawo zvakare makanzura kusanganisira meya weguta remasvingo Muzvare Shantiel Yeukaichiwara. Ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere.